Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno nipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, yesu simba rangu, uno nipa simba.
Manera kanaka watereri, ini njidi tanono kawande, dichiku chinga mzae zekare no mfaro, mchurongwa cha muno farira, cheswe chitendero.
Kananda kaneta.
Nasi tinyerombo rakanaka tiri kuita hurukuro na Reverend Dr. Kenneth Mutata, munyori mukuru kana kuti Secretary General weZimbabwe Council of Churches. Dr. Mutata, tinokugamuchirai nemufaro.
Thank you. Tinotenda wande kuwaneni pachirongwa chenyu.
Tisati taenda mberi, Dr. Mutata, mungatitaurirawo here kuti Zimbabwe Council of Churches yakatangwa rini uye chinangwa chayo chiri chei?
Zimbabwe Council of Churches imubatanidzwa wemakereke 26 ine maassociate members anosvika ku10. Yakaumbiwa 1964 kugweru munguva makereke anga achitambudzika nenyaya yekuti matonge gwenyika vachena vachishungurudza vanhu vatema, kereke yaifanira kubate sei nyaya iyoyi.
Tinoona kuCatholic Church kuti Pope Francis vari kuedza kugadzirisa nyaya yemafata anonzi haana kubata vana vechikomana zvakanaka. Imimi mukanzuru menyu, kana zvakadai zvikaitika munoita sei?
Mukati medzikereke dzedu, member churches eZimbabwe Council of Churches, munomuka nyaya dzakaita seidzodzo. Kana iri nyaya inenge iri nyaya kanangana nekereke imwe chete, kereke imwe neimwe inogadzirisa nyaya yayo pachayo, kana zvichibvira kuti pane munhu akapara mhosva, vanofambisa kugadziriswa kwemhosva iyoyo zvichiwambira nebumbiro remutemo wekereke yavo. Tinoziva kuti pane vafundisi vane mhosva dzavakapara dzine chokuitawo nokubata vana chibharo nezvimwe zvakadaro. Tinotoziva nyaya mbiri dzakaitika kumakereke mamember churches edu, mamwe maviri vafundisi vavo vakasungwa vakaenda kujeri.
Dr. Mutata, pane vanoti chechi dzinosimbisa uye dzinokurudzira kuregerera anenge akutadzira, asizve vanoti chechi hadzizoiti hanya neuyo anenge akanganisirwa, munoti chinyi nazvo?
Ndofunga inyaya inorema zvikuru nenyaya yekuti dzimwe nguva makereke anomanyira kuchenesa zita rekereke nokuvanza nyaya dzinenge dzakaita sei. Asi chakakoshawo ndechokuti kereke inge ine maprograms kana kurongwa hwekusimbisa vana mai kana vanasikana, kuti kana pane nyaya yakadaro yaitika mukereke vakwanise kutaura vane simba, atingati maempowerment program. Zimbabwe Council of Churches inawo maprogramu akadaro avanoitisa kubatsira vana mai navanasikana kuti vakwanise kuzvimiririra nokumutsa nyaya dzakadai kana dzichinge dzaitika. Kereke ndo inofanira kunge iri conscience yesociety. Kana nyaya dzakadai dzikaitika mukati mayo, kereke inofanira kumira nedzose vari vulnerable. Kereke haifaniri kusaidzana nevanosimba, asi kuti neavo vari mukati memasocieties edu vanenge vachishungurudzwa.
Dzimwe church mukanzuri yenyu hadzina basa nokumuka kwedoro, dzimwe hadzidi kuzvihwa. Vamwe zvevanoti zvevakadzi vazhinji, aiwa, asi vamwe vachiti uyo neuyo ndevangu. Munozvifambisa sei pamunenge musingatenderani kudai?
Diversity kana kuti kusiyana-siyana kwekunamata hakutangi iko zvino, kunotanga even panguva yakaburuka Mweya Mutsvene. Kwanzi wakaburuka akaita pamusoro poumwe noumwe, vakataura nendimi dzakasiyana asi vakanga vachinzwana. Chakanyanyisa kukosha zvikuru ndechokuti pane zvinhu zvisingakwanisi kukompromisiwa, zvinhu zvakaita sokuti kereke ichiri kutenda kuna Jesu Kristu here, ichiri kutenda kuna Mwari weutatu umwe here, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Pana mamwe mafundamentals kana zvinhu zvatingati nheyo dzekutenda kereke padzinosangana. Pana mapractices anoinfluensiwa nenyaya yematraditions kana kuti tsika dzakasiyana-siyana dzemakereke.
Reverend Dr. Kenneth Mutata, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuzivisa vatereri vedu nezvebasa rechitendero rinoitwa nekanzuru yemachechi yemuZimbabwe.
Tinokutendai, Mr. Wande.
Ini ndini wenyu Tanono Kawande ndichikusarisai nemufaro nevimbo huru yekuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Yes, indeed, oh.